vamwe vakaremara vanoti varikushungurudzwa zvikuru nemhirizhonga yemashoko nekutukwa nezvekuremara kwavo nekurohwa kana vachinge vatadza kuita mamwe mabasa nekuti vakaremara sekutadza kutakura migomo kuwacha kukana kubika mudzimba dzavo mumwe wevakadai ndiamai nenzi maulana avo vakaremara gumbo amai ava vanoti vanotukwa nezvekuremara kwavo pamwe nekurohwa dzimwe nguva nemurume wavo
matukirwo aunenge uchiitwa matauriro avanoita chaivo chaivo mashoko chaivo chaivo anokurova zvekuti unosvika pakuona kuti ha igender based violence murume anogona kutokurova kunyange paanenge akona kukupa mari ukati undobvunzawo waakutorova pamwe ukakonewa kuita mamwe machozi anenge uchinzi aunofanira kuita sokuwacha sokudii
amai Agnes Gurune avo vane usope vanoti madzimai ane usope anosanganawo nemhirizhonga yemudzimba
igender based violence vanhu vane albinism zvikusangana naye zvakanyanyisa especially kana wakaroorwa unotonzwa pamwe waunogara naye achitokuudza kuti wakatoita lakiro kuti ndindakatokuona kunze uku hakuna unokuda saka ifaindi kuti kuti uzochalenja kana kuti uzotaurawo mamwe mavhius aunenge unawo paunochiona pachiresveka panenge pachirema
mhirizhonga iyi haisi kumadzimai akaremara chete inosangana nevarume vakaremara avo vanoti vanoshungurudzwa nevakadzi kana vatadza kuita mabasa vanofanira kuita semusoro wemba mumwe wevakaremara vamoses chitombo avo vanofamba newheelchair vanoti kunyange vari baba vemusha vanosangana nemhirizhonga
unongozovawo sababa baba vanenge vane chigaro chavo chavakapuwa sababa kuti vazokomanda simba ravo nechigaro chavo asi ivozvi vachida betsero hazvigoni nokuti vanogona kuzosungirwa mabhureki kuti aiwa zvivo unoti wakamira so chiita izvo zvaunofanira kuita saka kodzero dzako chaidzo chaidzo sababa hazisakwani watombunyikidzwa kuti ndo gender based violence iyo
vanorwira kodzero dzevakaremara musangano redisability amalgamation community trust vahenrich vanga vanoti vakaremara vazhinji havamhangari mhirizhonga nekutyira kuputsa dzimba dzavo uye kutadza kusvika kumakamba emapurisa
vashoma shoma vangagona kuenda zvavo kundokumangara kavariko asi vanouya kumasangano kwedu vachitaura nyaya tovakurudzira kuti endai munomhangara vogona kukudza kuti zvinotandikanomhangara kundikarambwa ndozodini zvandine vana kana ndikazodai zvozodi
asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa mumasvingo assistant inspector masauso patinyu vanoti vamwe vakaremara vanomhangara nyaya dzemhirizhonga uye vakurudzira vanhu kuti vamhangare nyaya dzakadaro kana dzichinge dzaitika
tinavowo vanhu vari disabled vane makesisi akaripotwawo kuno kumapurisa tine several cases dzatinadzo dzakaripotwa uye vane vavo vamwe vacho vakabatsirwa vamwe vacho tiri mukati mekuvabatsira vakwanise kuwanawo justice rudziro yedu inoti vanhu vese ivavo ngavauye varipote makesi dzavo kumapurisa
asi vapatinyu vanoti havana uwandu hwevanhu vakaremara pamwe nevamwe vakamhangara nyaya dzemhirizhonga yemudzimba gore rino vatiwo vari kucherechedza mazuva aya vachiita zvirongwa zvechenjedzo kuvanhu kuti vasanyare kana kutya kumhangara nyaya idzi munyori muhofisi yegurukota remasvingo dr adhopa zvakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vagari vose munyika zvekuita kana vasangana nemhirizhonga yemudzimba
nedingindira rekude tinomhanya naro sehurumende yezimbabwe reinclusivity tinavo pese saka dzidziso iyoyi vari kuiwanawo
hatina kukwanisa kuziva uwandu hwevanhu vakaremara vari mudunhu remasvingo asi muzimbabwe yose vanhu vanosvika zvikami gumi kubva muzana vane urema hwakasiyana-siyana zimbabwe yakaparura urongwa hwenational disability policy muna 2021 nechinangwa chekubatsira vakaremara asi vakaremara vakaita saamai maulana vachitombo nevamwe vanoti kunyange hazvo nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevakaremara vanhu vakaremara vachine matambudziko akawanda avanosangana nawo munyaya dzeutano dzidzo nekuwana mabasa nezvimwe ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.